Musakasunga wana Honorable Tabitha, National Chairwedu na Honorable Senator Chepiso Mpofu. Tanga taenda kunovaona chinzwa kuti nyaya iri kufambiswa sei. Tabva ipapo ndakangobvawo ndichienda pachikeni ndinotsvaka kudya ndichienda kumba. Pandakasvika kumba vanhu ava vainditeerera. Vanga vakati wandei vanotosvika kuma 15 saka ndakashandisa taxi musi wacho iwowo. Ndichisvika kumba ndiri pagedhi vakabva vabuda vakawanda. Vanga vakatakura kufuti AK-47 nedzimwe dzakasiyana. Vakauya vachimhanya ndandisina chance yekuti ndimbo. Asi vakangosvika vakangonditora ndovandisa mumota dzavo. Ndikarariswa ndakagara pasi ndobva ndasungwa ndikasechiwa zvese zvandandi nazvo. Vakabva vandivhara kumeso. Ndobva taenda takafamba distance inokwana ngamwe 30 kilometers out of town. I think it was along Matopos Road. Ndokwavakasvika ikoko ndikatochewa ndakarohwa pasitsoka ndakarohwa kumusana kwese handikwanisa kufamba izvezvi ndichitaura. Ndobva ndikera bhuti rangu. Mumwe akatouraya bhotoro saka ndikera naro mumusoro.
Pane zvavaibvunza here munguva yavaikushungurudzai?
Vaibvunzawo information yekuti muri kuzvifambisa sei seMDC nyaya yemademonstrations zvii zvamuri kuda kuita maplans enyu vachibvunza kuti ndananani varipo chanisi ari kupi ari kuya rini saka vaidawo information yakawanda wanda and ndetutocha news zvisingatoiti. Vakazoti vapedza ipapo vakandidira nemvura vakanondidhamba pane imwe plot kudhuze nekukoini. Vanga vandipisa mbachiyadziko ndikasara ndakapfeka short ndaitotadza kufamba ndakatoita zvokufamba ndichinyengerera ndikaona imba yanga iri padhuze. Pandakasvika ndikanowana rubatsiro munhu anga ari ipapo akandipa mbacha vazondiendesa kumba.
Saka makakwanisa here kunge muchimhangara kumapurisa nyaya iyi?
Anata ndamhangara asi chanandakwanisa kuita kuenda kunoona chiremba akandibatsira akandipa mainjections saka anisandakwanisa kuti ndinomhangara kumapurisa. Kana ndazoita zvakanaka ndokwanisa kuenda kumapurisa.